vanga mamashudu misongo soko zvichenerera peri neri yapiwelana dari zvanga namuralo misongo soko zvichenerera peri neri yapiwelana yandibudza vosamuyere vabvise pachete ari todhushona rine uchitavayeni nerotuma ufara vayeni vashu zvavudi ari todhushona rine uchitavayeni hai nakoku kavakupepodherokuyozulani nakoku kavakupepodherokuyozulani nare naineva kavavapezviliwa vayozulange naineva kavavapezviliwa vayozulange ndiri vatunofura ndi vangana vangana vanga vane vangwe avatulapa vatunofurana ndi vangana vangana vanga vangwe vane avatulapa ndiri vatunofura ndi vangana vangana vanga vangwe vane avatulapa vatunofurana zo ndi vangana vangana vanga vangwe vane avatulapa Makazwavorine Master Diego Yelele and then hatifunu razava tumandara vanare riola riola natifunu razava tumandara vanare riola riola niri natifunu razava tumandara Riola natifunu razava tungandara kariye riola riola hai nakoku kavakupepo dhorokuyozulani nakoku kavakupepo dhorokuyozulani nare naineva kavavapezviliwa vayozulange naineva kavavapezviliwa vayozulange I never have a pezzle of a yozulange. Ndiri vatunofura. Ndi vangana vangana vanga vane vangwe avatulapa. Vatunofurana. Ndi vangana vangana vanga vangwe vane avatulapa.